Musangano watiri kupinda waka kukwa nesangano rinonzi regional, Africa Regional Organization of International Trade Union Federation kana kuti ITUC Africa. Musangano uri kutarisa nezve trade union organizing ne collective bargaining. Zvinova kusimbiswa kwemisangano yevashandi uye kunhaurirano dziri pakati pevashandi nevashandirwi uye pamusoro pema pakati pemasangano evashandi nedzihurumende dziri muAfrica.
Musangano uyu unobatsira nenzira dzipi vashandi vemuZimbabwe vamunengiwa?
Musangano uyu zvikuru zvaunobatsira nazvo ndezvekuti tinochita kunonzi kushare my experiences, kunzwawo zvakapindana nevamwe nezviri kupindana nevamwe munyika dziri muno muAfrica medu, uye kuti dzimwe hondozi takatarisana nadzo ivo vakambosangana nadzo vakadzikunda sei kana kuti vakadzirwa sei kana kuti vari kudzirwa sei. So ndo zvakakoshera musangano iwoyo, uye uri kutarisa nzira tsva dzekufambisa nyaya dzevashandi nekupanana mazano nekuona kuti tingaita sei kuti tirwisane nehumbimbindoga hwevashandirwi vatinoshandira vanga vahurumende kana kuti vashandirwi vakazvimirira.
Musangano uri kuuyawo panguva iyo vashandi vakawanda muZimbabwe vari kuchema nenyaya dzemihoro. Munoona here zvinosungwa kumisangano zvichizobatsirawo mukusimudzirwa kwemihoro yavo?
Musangano yakadai mukoma jonga ine yatinoti persuasive value, inoita kuti tionesane iwo sevashandi vemuAfrica tive nea collective position panyaya dzemapdo backed salary or mapdo linked salaries. But sezvamunoziva kuti nhamo dzedu hadzina kufanana, chatingangoita chete ndechekuti tinoita macommon positions on issues of common interest dzekuti tobata sei nyaya dzeinformal sector, tobata sei nyaya dzevashandi vari matinoti precarious work, tobata sei nyaya dzevashandi vari kuora mari iri pasi pepdl. So izvozvo zvinoita kuti vakuru vedu pavanoenda vachinotaura palevel yana AU, palevel yesadak, vari under the auspices of SADC, tinenge tichitaura with one voice because maissues anobata vashandi anenge ari well ventilated. Ndo pamunozoona panozobuda SADC protocol on workers and informal rights, ndo panozobuda maprotocols akasiyana siyana anobata in the world of work.
Idzo dzihurumende dzemuAfrica zvii zvadziri kuitawo kutsigirawo vashandi pamwe nemasangano anomirira vashandi?
Hurumende dzemuAfrica, maonero edu isu ndezvekuti dzinofanira kukoshesa vagari vemuAfrica pakutanga, kukoshesa macitizens ivo vagari vemuAfrica, nekuti ndivo vanoita kuti hurumende dzivepo. It's unfortunate kana tichiona hurumende dzichipesuwa tinoti maneoliberal policies, kana dzipesuwa mapolisi anenge achinyanyisa kurerekera divi remainvestor, vazhinji vacho vasitombori zvizvarwa zvemunyika idzodzo. Ahead of vana vemunyika, ahead of vanhu vanosweta day in day out kuti nyika iende mberi, nekuti hatinoti mainvestor mazhinji acho especially muAfrica vari muextractive sector, kuti kana vapedza kutora zvavanga vachitora vanobva vatovhara vobva vaenda. Tine mienzaniso yana Kamativ tin mine, mainvestor anga achitora tiniya pavakangoona zvisingachavaitiri vakabva vatoenda. Vana vanga vachishanda nevanga vachiita sei vosara vatova varombo kudarika matangiro avakaita. Saka hurumende dzemuAfrica dzinofanira kutora deliberate position yekuempower vanhu vadzo. So izvozvo izvo ndo zvatinenge tichigadzira kuti kana tichizonoengaja nehurumende idzi tisvike patinoonerana kuti fokasi yedu first and foremost inofanira kunge iri yezvizvarwa zvemunyika, tisati tanyanya kutarisa kuti vanoda kupfuma kuwedzera zvakanyanya ndivo vatingaisa kumberi. Nekuti zvinofanira kuzikanwa kuti vanhu vanoshanda vanoshandira kuraramisa mhuri, asi vazhinji vanoita zvemabhizimusi vari kuda kutowedzera pane zvavanazvo kuti vaite fuma zhinji yakapfuuridza. Isu hatisi kuti zvakaipa, asi ngazvisaitwa zvichisiya pasi avo vanogadzira pfuma yacho neziya ravo.